zvichitevera kurudziro iri kuitwa nevaimbove varwi verusununguko neyakaitwa nemudzimai womutungamiri webato amai Grace Mugabe yekuti amai Mujuru vasiye basa veruzhinji mudunhu rematonaland west vanoti amai Mujuru havafanirwe kuvhundutsirwa nebanga repurasitiki nokudaro vanofanirwa kukwidza zvakasimba pakongresi muna zvita mumwe wevaimbove vasungwa munguva yehondo yerusununguko vafrancis foya vanoti amai Mujuru ngavakwikwidze chinzvimbo chavo chero nani zvake anenge ada kuvakwikwidza.
She must remain in the party and fight with them.
Mumwe mugari wekuwhite city muchinoi vapeter lewanda vanotiwa amai Mujuru vanofanirwa kuramba vari mutevedzeri wemutungamiri webato kuitira kuti vazove mutungamiri kana vamugabe vabva pachigaro.
Haini ndinofungidzira kuti mai Mujuru vacharamba vari muMZANU-PF. Vanofanira kuramba vari muMZANU-PF nokuti vaita mabasa akawanda abatsira bato reZANU-PF kuti rirambe rakamira. Izvi ndinozvitaura ndingatarisa pamakore makumi adarika 10 kana 15 years adarika kubva panyuka bato ritsva reMDC. Ndaona kuti makore ese aya ZANU-PF yawana simba rayo zhinji kubva kumaprovinsi akafanana neMashonaland Central, iko kuriko kunobva mai Mujuru. Tikatarisa mafigures anga achiwanikwa kumaelections neZANU-PF.
Mumwe mugari wemuchinoi vaDennis Kagonye vanoti vanotyira mai Mujuru kuti vakabuda muZANU-PF vanooneswa chitsvuku nokudaro zvakavanakira kuramba vachirwisa vari mubato reZANU-PF. Asi vamwe vanoti zviri kuitwa amai Mujuru hazvishamise nekuti zvigaro zvose pakongresi zvinokwikwidzwa. Yaimbove nhengo yeZANU-PF vatendai Musonza vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vave kuda kusiya munhu weukama ari panyanga kuitira kuti achengetedze upfumi hwavakawana kana vachinge vafa kana kubva pachigaro. Vamusonza vanoti zvavapachena kuti urongwa hwavamugabe ndehwekuda kuti amai Mujuru vabviswe pachigaro chavo.
Zvese zvazvaitika kutaurika kwese kwakwaitika pamusoro Vice President mai Mujuru, Dr. Mujuru nevari kuzotora chigaro chemutungamiri wemadzimai musangano reZANU-PF, zvazvisisina kuti zvingandi zvakakodzera kuti varambe vasiyiwe vari pachigaro ipapo. Tazai kuti munhu ari kushorwa achiripo pachigaro. Zvisati zvamboiti kuti munhu aripo pachigaro, chigaro chavo, chigaro chimwe chepamusoro tichingobva pana chapuresidhenti.
Vamwe vanoti vanotarisira kongresi yeZANU-PF kuti igadzire gwara ringatore nyika zvikuru sei panyaya yezveupfumi uhwo waenda kumawere. Valiwanda vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeZANU-PF dzisapedze nguva yakawanda dzichirwira zvinzvimbo, asi kuti mukuvandudza urongwa hwekuendesa upfumi kuvatema kuitira kuti munhu wese munyika ave nechaanowana kwete zviripo pari zvino zvinodzosera nyika kumashure.
Saka ndine tariro yekuti kana nyaya iyi yakukurukurwa pakongresi vachatarisawo kuti ko avo vasimo mumusangano weZANU-PF kana kuti vasina masimba political power rekuinfluensa kana kuti rokuti vange vachikwanisa kubhenefita vanobhenefitawo sei. Ndinotarisa kuti kongresi iyi ichaongorora mutemo uyu wouvandudza kuitira kuti usangobhenefita vanhu vari pazvinzvimbo zvemusoro.
Vafoya vachange vari kukongresi vanoti vanotarisira kuti vachapiwa mukana wekusarudza vaviri vachange vari vatevedzeri vemutungamiri kwete kuti vadomwe navamugabe sezviri kudiwa nedzimwe nhengo. Vafoya vanotarisirawo kuti vachanosarudza vatungamiri vavanoda pachivande secret ballot kwete zvekusimudza maoko.
Zvemaoko zvinokonfuza ari kaunda kana vasingandidedeni vanonesa fiki yangu pasi tinoziziva, asi secret ballot haina anoisa pasi. Manenge sanongobuda akadaro because mapepa anenge ari apiwa vanhu vachinyora. So I prefer secret ballot rather than show of hands. Proper voting is not by show of hands, it is by kuwaziratidze kudiwa kwomunhu. Ndinoda inonziyo voti yako pamunhu nemunhu, because iye haina munhu waunotya unonyora zvakanaka. Vanoverenga vaya vakuti hava kujambe ende havana vanojamba, vanoverenga mapepa ese akakwana evanhu vanenge vavhota. So pane a lot of good.
Muzanu PF mune zvikwata zviviri zviri kurwira masimba, chimwe chinotungamirwa negurukota rezvemutemo vaEmerson Mnangagwa, chimwe chichitsigira amai Mujuru. Politburo yeZanu PF yakabudawo nechisungo nezuro chekuti makakatanwa ari mubato aya aferefetwe. VaMnangagwa vari kutsigirwa navaIgnatius Chombo, vaPatrick Zhao pamwe naamai Edna Madzongwe mudunhu reMashonaland and West, ukuwa amai Mujuru vanotsigirwa navaWebster Shamu nemudzimai wavo Auxilia vanovesa chigaro wemadzimai pamwe navatemba Muliswa avo vakambomiswa basa nezuro nePolitburo zvichitevedza kumbomiswa basa kwavakaitwa nevamwe mudunhu ravo mumasvondo maviri apfuura. Kusawirana kuri kuitika muZanu PF hakusati kwamboonekwa munhoroondo yebato iri. Vamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti nyaya yaamai Mujuru ikatadza kubatwa zvakanaka mubato iri zvinogona kuti bato iri ripatsanuke. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Arthur Chigoriwa.